Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichitsi hei no misoro yena udzedu dzanasi chishanu chikumi 30/2017. Kanzuru ye Harare yodzima mvura ichitsi iri kugadzirisa michina inochenesa mvura izvo zvasiya vagari vemuguta iri vasina mufaro. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoita musangano nevechidiki mubato ravo kumasvingo. Vashandi vekumabhanga voronga kuratidzira vachiti havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa vashandi vekuEcobank nebhanga iri. Vamiriri vevadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro vanodyidzana nebato reMDCT inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai apo vanoparura chirongwa chinonzi mudzidzi vota chinokurudzira vadzidzi kuti vanyorese kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kubuda pachena kwakaitwa nezuro navankosana moyo vachiti vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika gore rinouya uye bato ravo harisi kupinda mubatanidzwa wemapato. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasai sayanoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yeVOA Shonanasi tichange tiri kutarisa zviri kubuda kuSouth Africa kumakwikwi eCOSAFA Castle Cup uko maWarriors ari kutarisirwa kukweshana neSeychelles. Musakanganwa kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.